Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 31, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. ZANU PF yotungamira mune zviri kubuda musarudzo dzakaitwa nezuro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe Electoral Commission iri kuita chinono mukuburitsa vakakunda musarudzo. MDC Alliance inoti yakakunda musarudzo dzanezuro, kukuwo ZANU PF ichiti yakakundawo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviri kubuda musarudzo dzekumaruwa zviri kuratidza kuti ZANU PF iri kutungamira musarudzo dzakaitwa nezuro. Godwin Mangunza anotipa nyaya inotevera.
Achigaro veZimbabwe Electoral Commission, Justice Priscilla Chigumba, vazivisa kuti ZANU PF yakunda pasarudzo dzeparamende kuchiredzi East, Wedza South, Mashingo West, Mashingo South, Mudzi North neMarondera West. MDC Alliance yakunda kugwanda Central. Munyori wezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vati vafara nezvabuda musarudzo pari zvino.
Maresults ari kutifadza somusangano weZANU PF ari kuratidza kuti macandidates edu ari kubudirira. We just hope that zvinoramba zvichiitika kwese kwatinenge tichikwikwisa.
Munyori mukuru muMDC inotungamirirwa naVanelson Chamisa vaDouglas Munzora vati pachine mutambo uye vane zvikwata zvavo zviri kuunganidza zvabuda musarudzo kubva kumatunhu ese.
Taura maresults ema constituency 7 chete. Pama constituency 7 ipapo tiri kuona kuti MDC Alliance tine constituency imwe chete iripo Gwanda Gwanda Central. Pachine maresults achiri kuuya, saka tichaona tichazwa futi timu dzedu kuti dzinoti chii dziri paground.
Kunyange hazvo zvabuda mudunhu ravo reHarare Central zvisati zvaziviswa, vamwe vange vachikwikwidza munzvimbo iyi muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti vakundikana uye vatambira zvabuda musarudzo.
Vanhu vafotera zvavanoda. Ndinovimba kuti havazochema naramangwana, nekuti kumashuro vanokuziva kwavakabva. Munhu agona kunokunda maRe Central Constituency munhu asingapinde muvanhu, asingataure muvanhu, munhu wavanoziva kuti haana chaanoita. Saka naizvozvo ndozvido zvavo, ndozvavada. Saka vachaita sei?
Vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vari kufadzwa nezviri kubuda musarudzo.
Ende sezvamangonzwawo, bato guru romunyika yeZimbabwe, ndinoreva kuti guru panhamba yavanhu matozviona ratanga kutungamira. Hatinganyanyoda kutaura zvinoenda mberi nekuti tinopedzisira tovanaunga maresults, asi ndirongozivisa vanhu vemuZimbabwe kuti aiwo zvinhu zviya zvatanga. Vamunangagwa vatanga kutungamira, ende zvapo ndozvabuda zvatinoshanda nazvo so far. Ende zvinotaridza kuti ramangwana ramakajeka rekuZimbabwe iri mumaoko akachengetedza.
Justice Chigumba vati vachazivisa zvimwe zvabuda musarudzo mukati menguva shomanana iri kutevera. ZANU PF neMDC Alliance ndiwo mapato ari kutungamira musarudzo, kunyange hazvo zvabuda musarudzo zvisati zvaziviswa zviri pamutemo. MDC Alliance iri kutungamira zvine mutsindo mumaguta nemadhorobha akawanda, ukuwo ZANU PF ichitungamira zvine mutsindo munzvimbo dzakawanda kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zanu PF iri kutungamira zvine mutsindo musarudzo dzeparamende mudunhu remasvingo pari zvino iine zvigaro zvipfumbamwe kubva pagumi zvabudiswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
MTC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa ndiyo iri kutevera Zanu PF mudunhu remasvingo mushure mekukunda mumasvingo eBen. Mukuru wezeku masvingo vazekspudirai vaudza vatori venhau dzabuda musarudzo munzvimbo dzatumirwa kwavari panguva yekupera kwezuva asi vati zvimwe zvichiri kuuya kuzaka west vaofias murambiwa vezanu PF vakunda vafestas dumbu vemdc alliance kumasvingo south vaclaudius marongo vezanu PF vanga vachiteverwa navatawanda mavhairi vepeoples rainbow party sazvigaro vezanu PF mumasvingo vaezra chadzambi navakundavo vachiteverwa naamai rozvita madzivirire remdc alliance kuchiredzi west, chiredzi east nechiredzi south Zanu PF yatora matunhu ose ikakunda zvakare kuzaka east nekuzaka central vapudurai avo vaibva vemudzidzisi uye vari nhengo yeZanu PF district coordinating committee vasati vaenda kuzeki vati sarudzo dzakaitwa zvakanaka uye vanhu vemasvingo zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana pane vakanyoresa kuvhota vakavhota nezuro
svingo province vanhu vakavhota varume vaita ivo this is 217,032 madzimai 295,617 ndikati ndozvinobva zvatipa 83% yemari dzisati vhota dzakakwanisa kuvhota then nematizals acho anoanaunzwa kutanga paward pana awards election officer ndopanoanaunzwa malocal authority results then abva panozoenda pa constituent kumatsenda ndopanoanaunzwa maresults AIMP then presidential results anoenda straight ku Harare kwa national command center ndokunoanaunza a president saka sizo tikutaura izvi makanzila akatoanaunza ma MPs ari kuprocess kuanaunza izvizvi then kana azouya kuno mamwana ouya kunoko tongata kuchiweka kuti tiwane maprovincial councils nemasenators ne National Assembly Women Quota ndomafambira zvino zvichiita.
Vapururai vati vachabudisa zvimwe nekuunzwa kwazvichaitwa kuhofisi yavo. Mashoko ari kutambirwa anoti Zanu PF yatora zvigaro makumi maviri nezvitanhu MDC Alliance ikatora chimwe chete pazvigaro zvose zviri makumi maviri nezvitanhatu mudunhu remasvingo. Musarudzo dza2013 Zanu PF yakatora zvigaro zvose zveparamende mumasvingo. Hatina kukwanisa kubata vakunda nevakundwa musarudzo kuti vatipe pfungwa dzavo. Musarudzo dzekumakanzura MDC Alliance yakunda Zanu PF mudhorobha remasvingo apo yatora zvigaro zvinomwe pazvigaro gumi zvirimo. Dhorobha remasvingo raswera rakanyarara vazhinji vakamirira kunzwa zvabuda musarudzo asi vamwe havasi kufara nemushure memashoko ari kubuda mumasaisai. Vatori vechikwanda vati vaswera vakamirira zvabuda musarudzo asi zviri kubuda mumasaisai zvavatyisa.
Ada takamira official statement rinotsanangura kuti mavhotsi akafamba sei kunyanya maMP yavo but pari zvino shangwa dzino hatisati tanzwa kuti maresult acho ari kupfira akamira sei asi zvatiri kungonzwa kumaindaneti kumasocial media ari kutaurawo kuti MDC anenge yatira kashwini zano zvokuti nemamwe makore mashanu kuti tichingotambura.
Vamwewo vakaita savaota mataranyika vanoti vamirira kunzwa zvichabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika pakati pavaNelson Chamisa veMDC Alliance navaEmerson Mnangagwa veZanu PF.
Isu tamirira kunzwa zvemukuru wenyika zvokuti tiri kunzwa zviri kubuda pamasaisai kuti MDC yakaruza kumasvingo asi chatamirira hedu ndechekuti zvokuti kumapurezidendi kuko ndiye anahwina.
Asi mumwe mutsigiri wezanu PF vadavis guyo vati vatomirira kuita mabiko vachipemberera kunda kwemusangano wavo. Ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.
MDC Alliance inoti yakakunda musarudzo dzanezuro nekune rumwe rutivi Zanu PF ichiti yakakundawo. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashtora kwa msangano wavaita ni maturewe na upa mzinda wa MDCT inotunga miruwa na Vanelson Chamisa pa Morgan Changrai House Muarare Nasi. Mungo vatunga miruwe mapato alumbata nzo MDC Alliance vatenda ibiti vati vachamisa vakakunda msaruzo zanezuro. Asi commission inona nezwe saruzo ye Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kuita madana kunonoka kuburitsa zvakabuda musarudzo. Vabiti vati se MDC Alliance vakabatanidza zvose zvakabuda musarudzo zanezuro vakaona kuti vakakunda musarudzo idzi.
Tine ma results ata collector from ma results edu and zviri kushoti vachamisa varova vamunangagwa zvinonzwisa tsitsi, asi tiri concerned nenyaya yekuti ZEC yacho iri kunonoka kuannounza ma results mugore ra 2013 yakazvana announce ma results musi wa 5 May sabvota musi wa 28 March 6 weeks. So tiri kuti isu ZEC ngaino announce ma results iwayo anozoconfirma nezvatinazvo. Tiri kuti zvakare kune vada kuba election iyi ndataura nyaya yekuti vari kuramba kutipa ma V11 forms ndataura nenyaya yekuti izvo vari kunonoka kuendesa ma results kuma polling stations. Ndataura nenyaya yezvakare kuti vakuita basa rekuta manufacture fake news manyepo.
Nekune rumwe rutivi, munyora anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vatiwo bato ravo riri kutarisira kukunda musarudzo idzi.
Isu tozva kuti maresults achauya achanounswa neZEC. Isu hatazive, tozva aya atapiwa pano anoratidza kuti tiri kuhwina, mamwe takaamirira. Ava vane avava vanobvumidzwa nomutemo kupenga. It's the right of everyone to be insane.
Mushure mezvataurwa navabiti vatsigiri veMDC Alliance vabva vatanga kupemberera panze pemuzendo weMDCT yavachamisa. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance vakilian Nyamutsikwa vati vachamira navachamisa kunyange zvodii.
Ndinozvitambira nomufaro mukuru chaiwo nokuti ndozvatakatarisira tese nyika yese.
Zvichakadai, vabiti vapomera mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga mhosva yekuronga zvekuuraya vachamisa pamwe naivo vabiti.
Ndataura zvezvakare kuti vachiwenga vapa direction yekuti vachamisa neni tipondwe.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherif Charamba vati havasati vanzwa kuti nyaya iyi yakamhanharwa kumapurisa here kana kuti kwete. Asi vamangwana avo vanove zvakare mutevedzeri wemutauriri weZANU PF vati hapana chikonzero chekuti vachamisa navabiti vaurayiswe nebato ravo.
Vachiasasinetirwa chii? Kungonotsvakawo nezvinhu zvisina nebasa revana veZimbabwe vatotaura. Vanoziva kuti bato rinoamirira nderipi. Hakuna munhu anoda kubata munhu akaita satendai biti ane chiiwo changapa kumunhu.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo kana ivo vachiwenga kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Yechino ichi ziviso chakakosha pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 Chikunguru kusvika musi wa 7 Nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Mumiriri wesangano reAfrican Union muAmerica Dr. Arikana Chihombori kwao vanoti vanhu vanofanirwa kutambira zvinenge zvabuda musarudzo pasina mhirizhonga. Vanoti sangano ravo rakatuma vaongorori kuZimbabwe panguva yesarudzo avo vari kuti sarudzo dzakaitwa murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Vanhu vanofanirwa kutambira zvichabuda imomo. Pari zvino, handisati ndanzwa macomplaints kuti pane tsoro dziri kutambwa here kana chitsotsi chiri kuitwa. Saka kana my elections are free and open, tinofanira kuti tiadi ti accept. Ndo inonzi democracy. Haungati democracy i democracy kana zviri zvangu chete kana zviri zvandinoda zvikasabuda madiro angu haisi handizvida haisi democracy. That is not democracy atinoda. Tinoda kuti vanhu vedu vadzidze vakure kuitira kuti kana pati yako ikasawina gore rino moziva kuti the next 5 years mogarawo muchidi muchirongana muchikolekta mafundraising nenyu muchikolekta mari kuitira kuti pamunodzoka mogowo hondo yakadi yakakura. Ndo inonzi democracy, kwese kurovana pamastreet because pati yako haina kudi haina kuwina. Vanhu veZimbabwe vedu we ngatikurei, democracy inoti may the best man win. Kana yako isina kuwina, you wait until the next election.
Tinoonazve mune vanyarikani vanobva kusangano renyu reAfrican Union vanga vari kuongorora sarudzo idzodzi dzemuZimbabwe vari kutii pane zvamuri kunzwa pari zvino nemafambiro akaita zvino.
Zvandiri kunzwa pari zvino zvinhu zviri kufamba nemugwara havasati vaona avangati irregularities kana kuti tsoro dziri kutambwa kana mashenanigans. So far zvinhu zviri kufambira mugwaro izvo zvatofunga kuti tidi tinzwe. Ndokusaka African Union yakatumira maobservers early kuitira kuti vatange kuona zvinhu before, kuti vaone nguva yokufamba nyika yese vachiongorora kuti mavoting stations akamira sei, maregistration process akamira sei, kana vanhu vachiuya vanopinda vakamira sei. Kume kwashuva kuti hapana kana tsoro dzingambotambwa. Kume kwashuva kuti mikana yese kana maburi yese anga aripo ekuti vanhu vangakwanise kutamba tsoro avharwa. Saka African Union is very satisfied, we are very proud kuti Chairman Musa Faki Mahamat vakatumira vaongorori in advance and vanopita basa ravo.
Avo vanga vari mumiririri wesangano reAfrican Union muAmerica, Dr. Arikana Chihombori kwao vachitaura naMarvelous Mutlanganya uye vari pamuzinda weStudio 7 muWashington DC. Sangano reHuman Rights Watch rinoti riri kuenderera mberi nekuteverera zviri kuitika mukuverengwa nekuburitswa kwezviri kubuda musarudzo. Mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vanoti chirongwa ichi chanonoka kutanga uye hazvisati zvanyatsojeka kuti bato riri kukunda nderipi kunyangwe hazvo mamwe mapato ave kutopemberera achiti akunda.
Wongu mukuru weZEC muzvare kwesivachigupa vari kutaura iko zvino kuti kune dzimwe nzvimbo vachiri kuverengedza zvakabuda musarudzo, asi vatanga izvozvi kutaura padanho revamiririri vemuparamendi kuti ndivape vakakunda. Vakatizve ivo zvakabuda musarudzo pamukuru wenyika zvichataurwa mazuva mashanu asina kupera, asi havasati vapedza izvozvo. Vebato rinopikisa reMDC Alliance vanga vari kugununa vachiti kunonoka kwazviri kuitwa kunenge kuri kuita kuti padikwe kana kuvhiringidzwa zvakabuda musarudzo.
Totarisawo kuti ivo veZEC vambenge vachitaurawo kuti hazvitenderwi kuti vanhuwo zvavo nevemamwe mapato vaburitse zvinenge zvabuda musarudzo, zvinofanirwa kufamba sei?
Hongu pamutemo veZEC ivo vega vane mvumo yekutaura zvinobuda musarudzo, asiwo zvakare mutemo unoti panovhoterwa pega pega panofanira kunamirwa panze pamadziro bepa rinonzi V11 fomu rinotaura kuti vanhu vavhota sei panzvimbo iyoyo.
Ko izvowo zvekuti zvabuda musarudzo zvinonamirwa panzvimbo dzoso dzose paari kuvhoterwa hazvizogoni here kukonzeresawo mhirizhonga?
Iko zvino mhirizhonga yanga yava kutoda kutoti ingangomuka ndeyekuti kune dzimwe nzvimbo dzinoita idzo zvikamu makumi maviri nechimwe chete kubva muzana 21% kusina kunamirwa mapepa iwayo, zvosimudza pfungwa yekufungira kuti zvichida paroda kubirirwa. Saka vanhu vazhinji kunyanya veMDC Alliance vari kutogumunura nenyaya iyoyo kuti kune mhaka yei mutemo uchitinamirai asi munzvimbo idzi dzakati wandei mapepa iwayo haana kunamirwa, anotaridza kuti vanhu vavhota zvakadii panzvimbo iyoyo.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vachitaura vari parunare kuHarare. tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti nyaya yekuti vakadyidzana neRussia musarudzo haisi mhosva yekuti vangatoendeswe kumatare edzimhosva. VaTrump vashorawo zvikuru vari kuferefeta nyaya iyi vaRobert Mueller. VaMueller vari kuda kuona kuti ichokwadi here kuti vaTrump vakadyidzana navo muna 2016 munguva yesarudzo zvakapa kuti vakunde. Mutemo wesarudzo muAmerica hautenderi kuti nyika dzekunze dzipindire. VaTrump vanoti amai Hillary Clinton vavaidyidzana navo ndivo vaitodyidzana nekushanda neRussia. Aya mashoko mamwe chete akataurwa negweta ravaTrump vaRudy Giuliani paterevhizheni yeFox News. Vasori vemuAmerica vanoti vane humbowo hwekuti North Korea iri kugadzira imwe nzvimbo yekugadzira zvombo zvehondo zvemuchadenga pedyo nenzvimbo yeSenamdong. Bepanhau reWashington Post rinoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti North Korea iri kuramba ichigadzira zvombo kunyange hazvo mutungamiri wenyika iyi vaKim Jong-un vakatsidza kumutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti havasi kuzogadzira zvimwe zvombo zvehondo zvemhando yepamusoro-soro pamusangano wavakaita kuSingapore. Chirongwa cheNelson Mandela Washington Foundation chiri kuita musangano mukuru nhasi muguta reWashington DC umo mune vechidiki vekuAfrica mazana mapfumbamwe kubva kunyika dzakasiyana-siyana kuAfrica. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumusangano uyu zvinosvikawo makumi matatu. VaShepherd Nyambayo vanoti chirongwa ichi chamubatsira zvikuru kuvandudza mafungiro avo nemaonero muupenyu.
Yali chirongwa chakapatsurwa kuti chibatsire vana vevhure Afrika vachari vari kusimukira, vana vari kuita zvinhu zviri kuunza kuti Afrika ibudirire, vari kuwanikwa muzvikamu zvenzvimbo dzavanogara vachibatsira vagari vemo. Saka ava vana vacho vanenge vari vana vano vari kutanga mabhizinesi nevana vari kubatsira mumatongero ezvinhu zvinoitika muzvidimbu zvenzvimbo dzavanogara.
Zvii zviri kuitika muDC nhasi mamuri?
Saka vana vanobva kunyika dzese dzemuno muAfrica vari kusangana vachikwanisa kuti vataure maererano nezvinhu zvavari kuita munyika dzavanobva kwavari. Isu vekuZimbabwe takaya kuno tiri about 42. And newandu hwedu tinenge tichikwanisa kuwana mukana wekuti tiratidzane nevamwe vanobva nemhuri yese yeAfrica kuti ndezvipi zvinhu zvatiri kuita iko kwatiri kubva kuZimbabwe. Nazvo tine tichitsvaga nzira dzekuti tingakwanisa here kushanda navo imo muZimbabwe, nekuti sekuoreziva kwenyu Zimbabwe inyika yakanaka zvikuru.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheYali 2018 vaShepherd Nyambayo vachitaura vari muno muWashington DC. Mumwewo musikana ari muchirongwa ichi muzvare anoziva Marindire anoti pane zvizhinji zvavachanoshandisa kubva mune zvavadzidza muchirongwa ichi.
Tadzidza zvikuru maererano nenyaya yekushanda pamwe chete sevana vemuAfrica. Kazhinji unowana kuti tiri kuita zvinhu zvakanaka but tiri kuzviita munhu nemunhu tisina kubatana. Saka chinhu chandaunyanyowana pachirongwa ichi ndechekuti tinofanira kushanda takabatana kuti nyika dzedu ende kuti Afrika yacho ibudirire, hunge tiri kushanda takabatana.
Vamwe vakabvawo kune dzimwe nyika vamuinavo ikoko, chamunoona sekuti muchagona kuzoita pamwe chete navo chii muchienda kumberi?
Ndakanyanyobatwa negadzira nzvimbo kana zvirongwa zvinokwanisa kuwanikwa nemunhu wese, angava munhu ari ane disability anofanira kunge achiwanawo kodzero dzake zvakangoenzana nemunhu asina disability yacho. Zvirongwa inofanira kunge ndiri education, munyaya dzekudzidza dzefundo. Vanhu vane madisability havakwanisi kuinda muzvikoro izvozvo pamusaka pe zvivakwa zvacho hazvina kugadzirwa kunzi vanhu vane urema ihwohwo vakwanise kupinda muzvikoro izvi. Saka ndiyo imwe nyaya yandiri kuda kuenda ndichinoshanda nayo ndichibatana nevamwe vari mune dzimwe nyika vari kuitawo izvozvo kuti tiwanikwe tichigadzira kuti education yedu, fundo yedu inge ichikwanisa kubatwa nemunhu wese angava ani zvake.
Muzvare anoziva Marindire vachitaura vari muno muWashington DC. zvichitevera kuziviswa nezek kwezvabuda musarudzo vanhu vave nemaonero akasiyana siyana pamusoro penyaya iyi Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera
Pamatunhu manomwe aziviswa nasachigaro vezek amai Priscilla Chigumba nevamwe vavo Zanu PF yakunda matunhu matanhatu izvo zvaita kuti vamwe vakarerekera kumubatanidzwa MDC Alliance vati havasi kugutsikana nezvaziviswa mumwe wevari kuramba kutambira zvaburitswa nezek ndava Paddington Japa Japa vanotungamira sangano reZimbabwe Center for Equal Opportunities avanoti hazvingaiti kuti MDC Alliance ikundwe kumatunhu ataurwa aya iyo yaizadza nhandare pamisangano yayo
uchingoona kubvira pane 7 aanaunzwa aya unotiona kuti maelection atobirirwa kudhara manyepo aya zviri kutoratidza kuti Chamisa atodyiwa kudhara ende isu sevanhu veZimbabwe sema civic society organizations hatisi kuzotendera zvakadai izvozvo tinoda kuti zeki iite chaizvo chaizvo tiri kutoona kuti maresults aya ndaa 2018 aitwa upload ndoari kuanaunzwa apo isu hatisi kuzobvuma china dzakadai
vajapa japa vanoti vanofunga kuti zeki yashandisa zvakabuda musarudzo dza 2013 matunhu ayazivisa vachiti vacharamba kutambira zvaziviswa izvi uye vacharatidzira kusvika zeki yagadzirisa zviri kubuda musarudzo pari zvino
tikuda izvo marizautsi chaiwo kuti anyatsetwe iwo chaiwo Chamisa anga achipula macrowds anosvika kuma 40,000 50,000 taakushamiswa zvinezvi madifference ema 9,000 10,000 zvabva kupi mashura akadai uya hatisi kuzobvumira zvakadai kuti zviitike kana zvichireva kuti tichaita demonstration every day kusvikira nyika ino yagadzirika tichatoita
asi nhengo yezanu pf varodrick nyika dzino avapindawo mumusangano wezeki nevatori venhau uyu vanoti zviri kutaurwa navajapa japa nevamwe vavo ndezvemugotsi matsuro sezvo zanu pf yakagadzirira hwaro hwayo munguva yekutsvaga rutsigiro kusvika pakuvhota
maonero andaita zvekuratidza kuti zanu pf iri kuhwina ende yakashanda pagraundi nemaonero ataita ndosaka taona vanhu vanga vakonfuswa pachinyorwa mawhatsapu achinzi vachamisa vahwina zvisiriva zvisirizvo saka taona zvaakutaurwa nezeki zvatiratidza kuti zvechokwadi political party yezanu pf yaishanda ichimobilize vanhu nokuti zvakafanana nekuti kana pari pamusangano kuungana kwevanhu hazvireve kuti vanhu vanenge vane pfungwa idzodzo vanhu vanonge vachiuya vachida kuona nekunzwiwa speech kuti ine zvinotibatsira here ine zvinotiumba here kuti tive chinhu chimwe chete saka kuunganirwa zviri kuti unodiwa
zeki yazivisa zvakabuda musarudzo yevamiriri veparamende matunhu anoti Marondera West Mudzi North Masvingo South Masvingo West Wedza South nechiredzi East ayatorwa nezanu pf ichikunda zvine mutsindo kuchitiwo dunhu reGwanda Central iro ratorwa neMDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jonga Kandemiri.
Muchirongwa chedu cheD connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo kana muchida kupindawo muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zanu PF yotungamira mune zviri kubuda musarudzo dzakaitwa nezuro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe Electoral Commission iri kuita chinono mukuburitsa vakakunda musarudzo. MDC Alliance inoti yakakunda musarudzo dzanezuro, ukuwo Zanu PF ichiti yakakundawo. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani na 6 a.m. apo tinokuudzai zviri kuitika mukuenderera mberi kwenyaya dzesarudzo. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Gibbs Dube achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 31/2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanupf likhanya likokela kumpumelo yokhetho olusanda kwethulwa ngabe komishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Lokhu kubangelwa ukuthi iprocess eyokuthi ama-results abe certified ukuthi siwabale ithatha isikhathi eside ngenxa yokuthi kufuze ukuthi sibe siwathwele wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni. Izigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala ngalokho aphuze ukubuya.
Abantu bathi bamelele ukhetho lolu ngamehlo abomvu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla lezanupf likhanya likokela kumpumela yokhetho esanda kwethulwa ngabe komishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ezigabeni eziyisikhombisa lapho inqobe khona kweziyisithupha abe MDC Alliance bathola esisodwa. Uhlaziya impumelo le esiyethulwe ikomishini yeZEC uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi wezombusazwe uMnumzana Zenzele Ntebele.
Kutshengisa sobala ukuthi into azimanga kuhle for i-MDC Alliance ngoba ngananzelela ama-results analo esiwanikiweyo lapho izanu kade iwina khona ibiwina ngamamajini amakhulu 14,000 to 2,000. Bese kusithi i-city yona le iyi-one ewine i-MDC Alliance eGwanda, I think umuntu we-MDC Alliance bele 11,000 owezanu ele 10,000. So ngibona ngani indication yokuthi kungaba le surprise enkulu kakhulu kuma results azabuya wona la ngibona izanu isuka le 2/3 eParliament because that means izalandela ama trends ka 2013. So amboni i-alliance iwawina ama city awinwa izanu ngo 2013. So ngibona ngani this time around ngathi kuse announce wonke ama results siyaphela izanu ile 2/3 nje eklini.
Abe zanu PF Ndebele yebo bathi banqobile, abe MDC Alliance labo bathi banqobile, kuhamba njani khonapho ngokubona kwakho?
Obviously ukhona omunye ongasitela iqiniso and sesingakwenza kade sikuthi simelele yona iZEC ukuthi isinike ama-results la, but okuqakathekile nxa ukuthi abe-alliance bathi banqobile bona ngani sekumele besinike i-evidence ukuthi sithi sinqobile ngoba lokhu nalokhu nalokhu, ngoba vele lapho kule mpikiswano khona akula muntu ovumayo ukuthi hayi lapha banitshayile. So siza kuzwana la ma-allegations ze-rigging lento ezinjalo okuyinto esithola siyizwa. Mina ngibona ngani sekuyisi kasuthi MDC isikele ukuthi ngakurigwa njani, nxa kuyukuthi abalayo i-information yokuthi rigwa njani ayezithulele ukuthi hayi kusehlule sizahamba next time, ngoba I think sesidiniwe ngokuzwa ukuthi hayi siciliwe licile njani akula nto ekhanyayo ukuthi bacile njani.
Nxa inqobile izanu Ndebele abantu beyivotele mpela kungazange kube lokuqilibezela, kuyabe kusitsho yini ukuthi mpela abantu beZimbabwe bayasuthiseka, yiyo impilo abayifunayo
impilo yokudubeka, impilo yokuhlala bengelamali emabhanga, impilo yokuhlala bephiwa ukudla njengenkuku, impilo yokuswela imisebenzi, yikho abakufunayo.
I think there is kulama dynamics amaningi kakhulu ukwedlula khona kokuthola ngoba uzananzelela ukuthi umuntu osedrobheni izano kayifuni ngoba ngiyomuntu ongenamsebenzi ongenamali lento ezinjalo bese kusithi umuntu osekhaya impilo yakhe ingabe ijiyene nomuntu osedrobheni indlala abona ngayo izano kwesinye isikhathi ijiyene ngoba izano iyamphathela impuphu iyamphathela i-fertilizer.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa icungweni lontukameni Nkomo weStudio 7 okobulawayo. Kusenjalo ke sifisa ukuthi silethulele okuthunyezwe nguMavis Gama khona ngale ke kwele Harare.
Lezi zigaba ngezivalisa iMarondera West, Mudzi North, eseMashingo South, iGwanda Central, iMashingo West, iWeather South, eleChiredzi East. Abe-MDC Alliance bathole esisodwa eseGwanda Central. Esethula limpumela eNational Command Center eHarare International Conference Center, umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba uthi lokhu ngokwakuqala ilizwe liqhuba ukhetho ngendlela ye-polling based election.
In respect of Marondera West constituency, the results are as follows. Maslin Kunaka of the Zimbabwe Partnership for Prosperity Party received 597 votes. Maishorewa Amon of the MDC Alliance received 5,400 votes. Mari Adam of the People's Rainbow Coalition received 69 votes. Mavunga Richard Godfrey, an independent, received 559 votes. Kudokwani Chilero Stanley, an independent, received 90 votes. Kanya Ezekiwe Elizabeth of ZANU-PF received 7,619 votes, and accordingly, Mukanya Ezekiwe Elizabeth of ZANU-PF party is hereby declared duly elected member of the National Assembly for Marondera West constituency.
Chigumba Act 1. Omunye wamakomishinazi aweZEC, uDr. Qhubani Moyo, uchasisa ngempumela asebeyitholilele.
Kathesi sibanike ama-constituency angu-7. Lokhu kubangelwa ukuthi i-process eyokuthi ama-results abe-certified ukuthi siwabale ithatha isikhathi eside ngenxa yokuthi kufuze ukuthi size siwathole wona ngokwawo asayinwe ngabantu ezivelela ezigabeni lezigabeni. Izigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala ngalokho aphuze ukubuya. Aseqala manje ukuthi abuye ukuthi siwakombayile. Sizawabala sinika abantu amanye bayembaye ngabo 7 kusiya ku 8. Kodwa kalesi sithe njengoba sesitholwa la khona angu 7, ngcono sisiwanike abantu ukuthi basinike babekwazi impumelelo yakho. Uyananzelela ukuthi i-election le ibile ama-candidates amaningi and futhi abantu abavotileyo baningi kakhulu. Ngalokho ke ukubala kuthethe isikhathi eside. Njalo futhi uyabona ukuthi isikhathi sakuqala ukuthi sibe lokuvota esingathi polling station best. Ngalokho ke lokho yikho ukudelay kwenze kube lama-delay okufika kwama-results amanye. Kodwa aseqalisa ukubuya ntambama sizaba lamanye amaningi kuyathi kusiya kusa kusasa mbonana sayo sesilawo wonke sesifanele ukuthi sinike uZulu ama-results wona.
Uthini kuZulu bakhona sebethethi nasinqobi? Uxwayisa uZulu ukuba ehlukane lomkhuba wokwethula impumela yokhetho ngoba kuyikwephula umthetho.
Hayi, laba abakhuluma okungayisikho okhulunywe yithi babe bezikhulumela nje okungayisikho okusemthethweni. Abantu abafungiswa ukuthi yibo abaanonsa ama-results electoral commission hatshi ama-political parties. Sizwile ukuthi abakhona abanye abaphiye banqobile kodwa hayi abanqobileyo bazakhulunywa yikhomishini ngemva kokuba sesithule ama-results wonke avele ezigabeni zonke jikelele.
Unobhala jikelele welinye lamacele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe, umnumzana Nixon Nyikadzino upha umbono wakhe phezu kwale mpumela.
Izolo ngibone ukusebenza okuhle kakhulu, bebezimisele. Abantu sebajayele ukuthi imizili yabo imemide despite ukuthi babetshela ukuthi lingahlupheki lizavota lonke. Abantu bavukele emzileni, abanye balele emzileni. Abanye balele emzileni, ngiyakutshela belele emzileni, uzananzelela ukuthi yikho kukhanya ngathi ama-figures abesiba makhulu by about lunch hour. Kube sokusithi emini sebeqalisa ukuthi tho tho tho. Kwezinye indawo sithe sihamba njenge imashi isti iphela izizongena ku Koromonzi sithe sesizofika area ne Koromonzi eklesi eCaledonia sazofika ukuthi abantu balokhe bebuya
abazeki bathi baza kube besazisa uZulu impumela yokhetho lapho bethe bathola ukuvelela ezigabeni zonke zelizwe okwamanje bathi baqale ngokwazisa uZulu ngempumela yokhetho lwabameli bezigaba kuthi eyamakhansila isaziswa eziqintini impumela yokhetho lukamongameli izokwaziswa ekucineni sokwaziswe ngempumela yamalunga edale lephalamende abezeki bathi umsebenzi wokwethula impumela yokhetho lwalonyaka kumele wenziwe phakathi kwensuku ezinhlanu ngemva kosuku lokhetho kusitsho ukuba mhla ka-4 Ncwabakazi impumela yokhetho luka-2018 iyabe isethulwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis gama
Omunye wenkokheli zomanyano wamabandla aphikisayo oMDC Alliance umnumzana Tendai Biti uthi impumela yokhetho evela kuzithunywa zayo iveza ukuba iMDC Alliance inqobile kulolu khetho ngakho ke sobemelele ikomishini ebona ngezokhetho eSVEC ukuthi imemezele impumelo le ngokuphangisa uGibson Bebe usethulela lolu daba
Indawo eziningi zelizwe zibika sezicedile ukubala amavoti kodwa uduwo olukhona ukuthi iZEC ikhanya iphuza ukubuthanisa impumela evela endaweni zonke zelizwe ngokuphangisa okusokudala ukukhuluna kuZulu weZimbabwe ekhuluma lentatheli izindaba emini uBithi uthi sebemelele ukuthi iZEC yazise uZulu ngokunqoba kukaMnumzana Chamisa
We have now received from our agents across the country
Sithole imbiko yempumela yokhetho luka 2018 evela kuma agents ethu aselizweni lonke jikelele. Impumelo le itshengisa ngokungela nkinga ukuthi sinqobile kulolu khetho. Njalo umongameli weZimbabwe sekunguNelson Chamisa.
Isikhulumeli sikaChamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda uveze ukukhathazeka ngendlela iZEC esebenza ngayo.
Election day kazange ivele be election free and fair. Ibe election elokudlala kubi kuvela kuZimbabwe Election Commission. Ngakho-ke sikholeka sithi iZEC kayime ukudlala ngesikhathi sabantu isebenzele uZulu. Itho ukuthi ophumeleleyo kukhetho lwaizolo ngubani
umnumzana Langton Mkhushwa isakhamuzi seHarare uthi lokhu sokulethe ukuthandabuza kuZulu ovotileyo
sokhe simelele lapho ukuthi sitshelwa ama-result basitshela ukuthi ama-result aphuma ngo-3 o'clock kathesi sokungama-past 4 sokhe simelele ama-result kuyini osokusenzakala asisokukhona osokuhluphile yini kulungisile kuyini okumeleleyo asisenifuna ukuqalisa ukuriga futhi kuyini okuyenza athi ama-result ishiwa lidlala la bantu bezimbabwe ngokukhulu okuboda to boda sosiyoke simelele ama-result senifuna ukusenza abantu benu njani
umbiko kabithi wokunqoba kwe-MDC Alliance ukhanya wamngenwe ngentokozo ikakhulu ngabatsha abathi sebekhathele ngokuswela imisebenzi embusweni we-ZANU-P F omunye wabatsha laba nguThulani Moyo othi ulethemba elakusasa elihle embusweni we-MDC
Ya yeah, mina I think I hope into ekhuluma ngubithi yinto eqinisekileyo ngoba hey iMDC sokunesikhathi ngawini yakwazi so I think ngabe kuyinto enhle ukuthi abantwana bezimbabwe thina njengabantwana bezimbabwe sithole inkululeko engcono from iZANU-PF because aye bese sikhathele ngeZANU-PF madoda bese sifuna at least change let's hope ukuthi amazwi akhulunywa ngubithi iZEC ayisoze iphambanise ekubaleni icine sinike iZANU-PF futhi amavoti
ubithi uphinde wethesa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga umlandu wokufuna ukubulala yena loChamisa kodwa akasegcizelelanga ukuthi ngubani omtshele lokhu isikhulumeli seZANU-P F umnumzana Pho Mangwana ukulandulile lokhu ethi uChiwenga kanasikhathi labantu abanjengobithi njalo ubithi kumele ahlolwe ingqondo
Babithi wanda ungotariswa msoro wawo ukuthi uchakakwana here.
Umnumzana Biti sefuna ukuyahlolisiswa ukuthi usacabanga kahle yini.
sasimazi eligqwetha kodwa angazi nqa esacapha ngakahle kumbe yipolitics esimenza njalo uthiwe enkakala sikhathi sokuhluphana lomuntu onjengobidi uthiwe enka ukokhela iZANU PF kulesikhathi sokwenza inhlelo ezithuthukisa abantwana beZimbabwe
ngomnyaka ka 2008 ubidi wabaleka elizweni ngemva kokumemezela impumela yokhetho ingakamemezelwa okusemthethweni ikomishini eyayibona ngokhetho ngaleso sikhathi okuyikwephula umthetho ngimele isitho 7 ngiseharare ngimgibson bep
asambeni madoda siyovota
nansi isaziso esiqakathekileyo kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni I Studio 7 umsakazo wakho
masambeni thina kwelakini
Izi zalwane zeZimbabwe ezivote izolo sazilinde impumela yokhetho ngamehlo abomvu ukuthi iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokwamukela lokumemezela impumela yokhetho esihlolwe ngobuqotho endaweni zokuvotela elizweni.
Ukuvota kuqale kahle edolobheni lonke lakobulawayo kwaphela ngokuthula njalo wonke umuntu uselinde impumela esiqalile ukumenyezelwa okusemthethweni ngabeZEC. Isiphathamandla seZEC wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uthi ukhetho luqhutshwe kahle.
Impumela yokhetho sikhangelele ukuyamukela ngoba kulama stages ayenziwayo bangasuka e-polling station. Baza kuya kuwad lapha bafika futhi labo becubungule ukuthi into zihambe kuhle baze bengaqeda sebedeclare ukhansila besuka lapho sebedlula besiya ku-National Assembly ama-councillors le themba ukuthi bazaqalisa ukuba-announcer from about midnight to early tomorrow morning then ama National Assembly ama constituencies bazaqalisa ukuba announce probably tomorrow morning as from tomorrow morning usiza lezi zikhathi babe be announce ama results nala.
Uncube uthe impumela yokhetho yadalele parliamente lamakhansili izaphuma amasinya kule kamongameli
i-presidential sonke siyakwazi ukuthi kayikhulunywa ama-results ayo kakhulunywa along the way aze phuma khona le eHarare sebuye wonke ilizwe lonke okwenzakalayo kule ndlela ezimbili ezifakwe ukuthi ama-results ahambe ngazo indlela yokuqala yena lesijayeleyo ukuthi kumele ahambe edlule ku-ward adlule ku-constituency azile ku-district azozofika la kube sowusithi esibili e-presidential only awe-presidential only asuka ku-ward u-deputy ward elections officer ewathwale physically to i-district afike ke bese bemelela kamanye ama-ward before proceeding ukuthi babuye eHarare esilikhangelela ukuthi by this time kusasa awethu kobulawayo kumele abe sendleleni kumbe phose sefika ko-eHarare
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi izeki kayimemezele impumela yokhetho ngokuphanyisa.
Lapha asifuna ukubonga kakhulu inkulumende lama election sayenzileyo la. Ukushengisa ukuthi abantu lapha especially lapha kobulawayo lapha sithule kakhulu. Vele avula zanguzana, vele azange izilwe, azange isenzeni, asibili sivote kuhle. But siyamelela vele kubuye ama results. Njoo sebekhulumele ama results abuya so simelela ama results.
Umnumzana Ezra Dube uthi babonga uhulumende ngokuqhuba ukhetho ngokuthula.
Ngithi impumela yakhetho siyayibona njengokuba lokhu isethulwa yizeki. Kodwa bese kucela kuzeki ukuthi basinike impumela province by province. Ngoba basitshelile kusena ukuthi sebethole impumela evela kuma-province angu-4. So siyabe sikhangela ukuthi bathathe i-province eyi-1 basitshele ukuthi lama constituencies amangaki. Inye ngayinye i-constituency iwinwe ngubani. Hayi khona lokuthi bacuphele asikuzwisisi. Njalo besicela ukuthi ama-results lawa balethe masinyozi kabantu kuhle kudlule. Owinileyo abekwazi ukuthi winile lodliwe abekwazi ukuthi uwinile abantu bengabokhithwa bengabogcinwa lokususpense ngoba akulungayo.
Kulabantu abayisilinganiso songamachumi edlula ayisikhombisa lengxenye ekhulwini yabantu abayizigidi ezingamachumi amahlanu ababhalisela ukuvota abavote izolo asebelinde impumela yalolukhetho. Abantu sebeqalile ukutshengisela esigodlweni befuna impumela yokhetho bethi izeki iyaphuza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eCommand Center ngingu Anastasia Ndlovu.
KuStudio 7 namhlanje uhlelo lwabasakhulayo All the Connection siyakhangela ke okuphuma kwezokhetho. Nxa lifuna ukuthi lisibonele ke kunombolo le 001 202 619 2077. Ye lingakhohlwa sibili ukuthi lisibonele kwenze ukuthi silifonele khona ngapho lapho likhona. Impumelelo yokhetho olwenziwe izolo isiqhazile ukuphuma kancane kancane. Abakomishini ababona ngezokhetho sebethule impumelelo yezigaba ezikhombisa lapho osokunqobe khona ibandla lezano PF ezikhundleni ezisithupha MDC yathola esisodwa. Intethele izindaba yethu yeStudio 7 uChris Gande usethulela lolu daba.
Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti njalo ongumkhokheli webandla le-PDP wenze umhlangano lentathelo zindaba namhlanje ekuseni wathi umanyano lo usunqobile kukhetho. Lokhu uBiti ukwenze lanxa umthetho usithi akumelanga omunye umuntu ongasiyo ZEC ethule impumela yokhetho. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye wethule imbiko enkundleni ye-Twitter esithi usenqobile njalo usemelele i-ZEC nje kuphela ukuthi yethule impumela. Kodwa impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla le-ZANU-PF linganqoba kungela kuphinda umphehlo owaziwa ngokuthi i-runoff ngoba uMnangagwa uyabe ethule amavoti adlula okufunwa ngumthetho ukuthi abumbe uhulumende omutsha. Intatheli zindaba esebenza izimele uSimeon Mubengeranwa uthi abantu bajahe impumela ngoba bedubeka.
Weli ngombono wami ngibona ngathi abantu they are ngathini inhliziyo zabo zikhathazekile. We are looking at abantu abaphile kusystem over 38 years if I'm not mistaken. Under umongameli prior umongameli uRobert Mugabe. So abantu nje abala kukholwa ukuthi mhlambe ama elections lawa engaba credible engaba fair. So I think it's basically ama mixed feelings ebantwini nje in terms of the outcome. And
omunye oncintise kukhetho umnumzana Fortune Mlalazi uthi abantu bebekhala ngokuphuza kwabavotisayo endwendweni zokuvota.
Ukhetho kube lama hiccup administratively lapha lalaphayana, kodwa siyenelisile kunye labezekho ukubana sikhulumisane siwasolve lawo ma-problems. And then of course abantu baphumile ngobuningi babo besiyavota. So osikunanzeleleyo ekuvoteni ukuthi iprocess that is slow, ezindaweni ezinjengamagwegwe primary, ezinjengaseterminus emagwegwe north bekulama queue amade, abantu bathethe isikhathi esithe njalo langabelitshisa. So ke yiyo athi engezinye zezinkinga.
Impumela le isethulwa kumabonakude, abantu abaningi kade bebukele batshengise ukudana okukhulu ngoba bebekhangelele ukuthi uChamisa uzakhokhela endaweni ezinjengetiretsi lapho okwaba labasekeli bebandla abaningi kakhulu emhlanganweni werali yakhe khonale. Kodwa iZANU PF inqobile kulesi sigaba. Ngimele iStudio 7.
Sawakhulu-ke Chris Gande, sike sithathe-ke olunye njalo udaba. Impumelelo yokhetho ezantsi emaNdebeleni sikalile ukuphuma njani khonoku esilethulela khona. Walbert Ncube usibhalo ludaba eseGwanda.
Impumelelo yokhetho esiyethulwe yikomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC iveza ukuba ubengummeli weGwanda Central edalele ephalamende uMnumzana Edson Gumbo weZANU PF unqotshiwe nguMnumzana Patrick Dube omanyano we-MDC Alliance. UDube uthole amavoti azinkulungwane ezedlule ezilitshumi 10,390, uGumbo wathola inkulungwane ezedlule eziyisishiyagalolunye 9,416. Edolobheni leGwanda umanyano we-MDC Alliance uthole izihlalo eziyisithupha ezekhansili, kwathi ibandla leZANU PF lathola ezine, othi ukuthi umbuso wedolobho leGwanda obuphethwe iZANU PF susiye ezandleni ze-MDC Alliance. Phakathi kwamawadi amahlanu weGwanda Central asemaphandleni, ibandla leZANU PF lithola amathathu, kwathi MDC Alliance yathola iwadi eyodwa. UMnumzana Midas Ndlovu oncintise lilungu elizimeleyo kuwadi 13 unqobile. IZANU PF inqobe eGwanda South kuwo wonke amawadi ayisishiyagalombili. EGwanda North i-MDC Alliance idole izihlalo zamakhansili eziyisikhombisa, kwathi iZANU PF yadobha ezintathu, kodwa uMnumzana Amon Clinic Nathi obezimele wanqoba. UMnumzana Fixon Siziba isakhamuzi eMzimuni uthi ukhangelele ukuthi labo abanqobileyo bengabe lenketha betshabi.
Sasibona lapha ngabuya ukudla, uthole ukudla sokunikwa abantu be-one party ethile, kumbe kuyini okubuyayo okuthile ukuthola sokunika abantu abathile abayiphathe yodwa ethile, wena ongasoliye iphathi ungaphiwa. Yikho besikhangelela kakhulu ukuthi lapha kungangena laba abakhokheli benze into enhle eqondileyo engala discrimination, ungabandlulula abantu.
Ikomishini yezokhetho ithi izaqhubekela phambili sazisa ngempumela yokhetho phakathi kobusuku. Ngimele umsakazi weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kuye kwafika kimi, ukuhlakani phangomzulo. Kuye kwafika kimi, kuye kwafika kimi, ukuhlakani phangomzulo. This is the time, this is the time, time, the time for you and me to reach boundaries and break boundaries and know no boundaries. To reach boundaries and break boundaries and know no boundaries. Let's come together and share ideas and knowledge, inspiration. Although they say we are non-educated, we are better than them. Our music goes across the world.
impumelelo Shining Stars labezo silva hayizwa kuna boke ba tabela nje becula ngendlela abayaziyo singakuhlukana ukuthi sibukangele ezinye indaba ebesibokela lamhlanje ibandla lezano PF likhanya likokhela kumpumelelo yokhetho esithe yethulwa ngabe commission yebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Unumzana Tendai Biti we MTC Alliance uti impumelelo yokhetho iveza ukuthi iMTC Alliance yanqoba. Siligcoba lapha ke uhlelo lethu lamhlanje olivalelisayo ngoKip Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.